Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri Tino sangana zvekare maniru anasi uri musi wechipiri chikumi 4/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo wamuturi muve vazivisa nhasi kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekunze dzekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti mumwe wevatungamiriri vesangano iri, vaGodfrey Chanda, vambotorwa nevasori ndokuvachengetedzwa mugweru. Vanhu vanofungirwa kuti vasori vanonzi vaenda nhasi mangwanani vachitsvaga sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vachivatsvaga asi vakawana vasipo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti mumwe wevatungamiriri vesangano iri vaGodfrey Chanda vambotorwa nevasori ndokuchengetedzwa mugweru kwemaawa maviri veruzhinji vasingazivi kuti varipi. Asi vachanda avo vanove nhengo yekomiti yeATUS mudunhu reMidlands vazoregedzwa vachienda kumba mushure mekunge vakomekedzwa kuti vasaite misangano nevarairidzi mugweru. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti kutorwa kwavachanda kunoitika panguva iyo varairidzi vari pasi pesangano ravo vapinda muzuva repiri vachiramwa mabasa muhurongwa hwavo hwemazuva matatu ekuramwa mabasa. Vamasaraure vanoti mamwe masangano evarairidzi ari kumirawo kumabasa senzira yekutsigira sangano ravo kuratidzira uku kunopera mangwana. Asi vamasaraure vati pachaitwa musangano mushure mokuramwa mabasa kuti varonge nhano yekutora. Tatadza kubata gurukota rezvemabasa amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi asi nekuti nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi.
Vanhu vakazhinji vaujoina kuramwa mabasa kupera kwezuva ranhasi vadzidzisi vanga vari muzvikoro vanga vangori makumi mana kubva muzana vatingati 40% vazovharwa muzuva ranhasi. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kujoina zvakanyanyisa vachida kuti vadzike nyaya nhunha dzavo nehurumende. Tichitarisawo zvekuti hurumende yatopanika zvakanyanya vaakutomanikidza maheadmaster kuti anga achitora mastatistics yematicha ari mabasa neasini. Chinonyanya kutikurudzira ndechekuti maticha chero mamwe asiri ATUS ari kuuyawo achijoina kuchirongwa ichi. Tatoita dambudziko rekuti vari kuti komaitire mazuva matatu dai mawedzera takwanisa kungoramba takaramwa mabasa kusvikira nyaya dzedu dzanzwika. Asi tokuramba tichingowedzera kushungurudzika nekushungurudzwa kuitwa vanhu vamwe vedu nhengo dzedu nestate katasai panguva inoa ndirikutotaura tina vaGodfrey Chanda vari muhutapo vatorwa nemurume anonzi Mugweru akaenda nayo panonzi paDevelopment House patikundwati nzvimbo inowanikwa panogara vasori
vamuti vaende vamupaodin yekuti hatida kuona uchiadresa varairidzi vemuno Mugweru hatidi kuona uchienda muzvikoro izo zvinoradza kuchikora kodzero dzake zvetrade unions ane right to organize. Mapurisa vatomushishidzira vakamuti tikangokuona tichatora matano, asi mapurisa angai nawo vasori sekutaura kwazvo tichiita ane maCIO ndo angava mutora. Hapana rekodhi rake rambonyorwa pasi kuti anga akabatwa.
Muchapedzisa kuramwa mabasa rini?
Tirikupedzisa mangwana kuramwa mabasa, ende mangwana tirikuona vadzidzisi vazhinji vachitorega kuenda kubasa zvachose. Tichadambudziko ratirikutoita nderekuti vari kuti ngatichitorambe tichienderera mberi nekuti vadone mweya wekunyatsorwira masalari avo. Saka isu chatichangoita ndechekuti patinopedza mangwana tichazoita evaluation nevarayiridzi vose kuona kuti zvinhu zvedu zvasvitsa papi, tichironga rimwe gwara ratingatore pamberi. Hatisi kuzozorora kusvikira vanhu vawana mari inoitawo kuti vararame sano. Hatisi kuzozorora kusvikira profesheni yedu yadzorerwa chiremerera chayo, icho chadiwa nemari yatiri kutambira isina chainokwana.
Pane zvamambotambira here zvabva kuhurumende maererano nenyaya yenyu iyi?
Hurumende iri kugara yagara pasi tinonzwa ne Apex Council rinove boka ravo ravanowirirana navo ravanodanana naro zvakanyanya kune vanhu vavakaisa mumabhodha akasiyana siyana, vachida kuti vaedze kunyararidza vadzidzisi kuti vadzidzisi vafungire kuti pane chichabudako. Asi vadzidzisi vaakuziva kuti pose panosangana Apex Council nehurumende hakuna chinobuda.
Avo vanga vari mutungamiriri waArtus vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Kota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vazivisa nhasi kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika, zvisinei nekuti vazhinji vari kuti hurumende inofanira kusiyana nemari idzi, kunyanya mari yekuAmerica, sezvo yakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu, izvo zvave kukonzera kutambura kwevaruzhinji munyika. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo mushure memusangano wedare remakurukota, vanwe vati vachakwanisa kuita izvi chete kana pachinge pave nehwaro hwakasimba hwekutsigira mari yemuno. Vati kuita izvi pasina hwaro uhu kunogona kuwedzera kushata kwezvinhu munyika munyaya dzeupfumi.
For now we remain firmly in the multi-currency regime, absolutely, for the following reason that if we were to move away from that, then we need to be absolutely sure that our reserve position, the state of our foreign credit lines that would support that kind of policy change are adequate to support the policy change.
Vati hurumende inoziva kutambura kwevanhu, ndosaka iri kutora matano ekurerutsa mararamiro evanhu, vachiti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino hurumende yakashandisa mamiriyoni 13 emadhora pakubatsira vanotambura. Gurukota rinoona nezvemabhizimisi nemaindustry vamangaliso Ndlovu vati hurumende inoziva kuti pane makambani mashomanana ari kushanda pamwe chete nemakuru kukonyera mukukwidza mitengo yezvinhu uye ndosaka hurumende yave kusandura mutemo kuti izvi zvisarambe zvichiitika. Vanwe vatiwo pane makambani akazvimirira ari kukwidza zvinhu zvisina tsanangudzo, ndosaka vave kuda kuti kambani yehurumende yeSilo Foods ive iyo yega inounza chibage, gorosi nechimwe chikafu kuti zvitengeswe nemutengo iri pasi. Mune monyaya sangano remubatanidzwa wemamedical aid reassociation of healthcare funders kana kuti AFOS rinoti hurumende inofanira kubvisa madhora ekuamerica pamari dzinoshandiswa munyika, richiti mari iyi yavhiringidza zvinhu munyika sezvo mabhizimisi munyaya dzeutano nemamwe ave kutara mitengo nemabasa nezvinhu vachishandisa mari iyi. Sangano reAFOS raudza komiti yeparamende inoona nezveutano kuti hurumende inofanira kumbomira kushandisa mari kuamerica, yoshandisa mari chaiyo inoshanda, richiti kunyange hazvo hurumende ichiti maRTGS dollars imari, mari iyi haichashanda. Sachigaro vesangano iri vaStanford Sisia vaudza komiti kuti kunyange hazvo maRTGS achinzi anoshanda, vanachiremba, zvitoro zvemishonga nedzimwe nyanzvi munyaya dzeutano vava kubhadharisa pamwe nekutengesa mishonga nemari yekuamerica. Vati izvi zvinoomesera veruzhinji vanobhadhara mari dzavo kunhengo dzesangano ravo nemaRTGS dollars asi vachibhadhariswa mari yekuamerica. Vasisiya vati zviri kuita kuti vanhu varasikirwe nemari yakawanda, uyewo varwere vachibhadhariswa madhora ekuamerica kunyange vakabhadhara mari yavo kumamedical aid neRTGS. Vati semuenzaniso kuti murwere aonekwe nachiremba anobhadhariswa maRTGS dollars ma35 kana kudarika, uye pamusoro pazvo ozobhadhariswa zvekare madhora 10 kana 20 ekuamerica. Vasisiya vati hurumende inofanira kungobuda pachena kuti mari yekuamerica ndiyo yave kushandiswa chete muno kana kubvisa mari iyi pamari dzinoshandiswa munyika kuti vanhu vakwanise kushandisa maRTGS dollars. Vati mari yekuamerica inofanira kushandiswa kutenga mishonga kunze kwenyika, uye zvose zvinowanikwa muno zvinofanira kutengeswa nemaRTGS. Vati osangano ravo rinotsigira chirongwa cheNational Health Insurance Scheme vachiti izvi zvinoita kuti munhu wese akwanise kunorapwa. Vasisiya vati kushayikwa kwemishonga vana mukoti nevarapi muzvipatara zvehurumende ndo zviri kuita kuti vanhu vaende kuzvipatara zvakazvimirira, izvo vati zvinodhura zvakanyanya. Vati makambani 20 nemapfumbamwe ari musangano ravo ane nhengo miriyoni ne300,000, uye uwandu hwevanhu ava huri kuenda kuzvipatara hwakaderera nezvikamu 50 kubva muzana. Nhengo dzekomiti iyi inotungamirirwa naDr Ruth Labode dzati kunyange hazvo National Health Insurance Scheme yakanaka, zvakakosha kuti paiswe hwaro hwekuti mari inobhadharwa nevanhu pasi pechirongwa ichi inoshandiswa kupa vanhu utano, kwete kushandiswa kuti vanhu vagare mutambarakede sezviri kuitika kunasa. Dr Labode vati mwenhengo yeAFOS Pismas yakatoratidza veruzhinji munyika kuti inokwanisa kuita izvi apo nhengo dzayo dzaitadza kuwana mishonga kuzvipatara, asi vakuru vakuru vekambani iyi vachitambirisana mari dzinotyisa pamwe nekupanana mari dzekuvaka dzimba nekuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguli.
Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita madiratu vanga mumashoko avo pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muLondon, apo vange vachitaura nemutungamiri weBritain amai Theresa May. VaTrump vati America yakazvipira kudzidzana nekutengeserana neBritain panguva iyo nyika iyi iri muhurongwa hwekubuda musangano reEuropean Union. VaTrump vati havaoni paine zvipingamidzo pakudzidzana mukusora pakati penyika mbiri idzi, kunyange hazvo dziine muono wakasiyana pakambani yeChina yeHuawei. VaTrump varumbidzawo amai May avo vari kusiya basa vachiti vakaita basa rakakosha zvikuru. Kanzuru yemauto iri kutonga muSudan inoti iri kukanzura zvibvumirano zvose zvayakawirirana nevanhu vari kuratidzira munyika iyi. Izvi zvinotevera kurwisa kwakaitwa mauto vanhu vairatidzira nezuro. Vanhu 35 vakafa mushure mokupfurwa nemauto. Zvino munyika zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vanoongorora nyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika vati hurumende yava kungopuma vanoipikisa uroyi ichishandisa mapepanhau akaita seHerald kurova bembera. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Nhasi bepanhau reHerald riri kuti vemabhizimisi ndevamwe vanofanira kuongororwa kana vakwidza mitengo yezvinhu sezvo vari kuda kuti vanhu vapandukire hurumende vachitsigirana neAmerica nebato rinopikisa reMDC. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Zvinhu zvawedzerwa mitengo zvinosanganisira hupfu, chingwa, mupunga, mazowe, shuga nezvimwe. Marita maviri emazowe awedzerwa kusvika pamadhora emaRTGS 21 kana kuti 21 RTGS dollars kubva pamadhora 13 nemasendi 50 kana kuti $13.50. Mutauriri weGrain Millers Association vagarika ichaunza vanoti vakwidza mitengo sezvo zvavanoshandisa kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari zvawedzerwawo.
Takagara pasi tikaonesana kuti saka zvadaiso kusisapatwa mutengo uyezvo zvatogadzira takangoti kwidzeiwo shoma kuchichindirana nemakuriro aita mafuta transport pamwe chete nemapackaging material.
Asi vachaunza vanotiwo seGrain Millers Association of Zimbabwe vatumira vanhu kunoongorora kuti hapana vezvitoro vari kutengesa zvinhu kudarika mutengo wavakatara vakawirirana.
Mamonitors aya kana kuti vari kuenda vachinotarisa mitengo vari kungosvika voona mashows ezvitoro kuti hupfu 10 kg iri kuita mari ndiyo here mari yatakawirirana kuti inge ichitengeswa nayo. Iye ndataura kuti kati pane 10% iya ne12% yavanofanira kuti vange vachiita pamusoro pemari yavaodha nayo kubva kumabirazi. Saka ndoo chirongwa chatiri kuita, vari kutarisa mitengo yesoti, mitengo yerice, mitengo yesawa pamwe chete mitengo wehupfu nekuti ndo zvinhu zvina zvatozogadzira isu semabirazi.
Vachipawo maoniro avo mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yeZANU-PF yakundikana kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vari kutonga nyika ndeve kuMinistry of Finance, isusu hatizi kuMinistry of Finance, isusu hatina kubata upfumi hwenyika. Ndivo vakati vanozvigona vari vega, ndo vakati vachatonga, ndo vakati vachafamba negwara renyika. Asi zvinhu hazvisi kumbofamba zvakanaka, hazvisi kumira zvakanaka. Isusu takatarisa tikavati aiwa ngatibatanei ngatitauriranei, iye vakati aiwa tinozvigona, vakaita yahu mbimbi ndoga.
Asi muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti mitengo ichagadzikana. Ko izvi zvingatore nguva yakaita sei? Tabvunza vaMponda.
Izvo zvinotira nguva ndetakatainene destabilization program iri kunzicharilasta for about 2 years. Nekuti takatarisa kuti pa 2 years apa zvese vanhu vanenge vazvionera zvevega kuti aiwa izvi zvinoshanda kana kuti hazvishande. Nekudaro mapurize anofanira kunge aita sei aajastika kusvika level iri correct, iri accurate and iri acceptable kune munhu ari tenda chinhu neari kuchitengesa wacho neachigadzira nemushandi. Saka adjustment yakadai haigadzirike overnight, yatingati it's not an event, inenge iri process.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vanoti mushandi ave kudya nhoko dzezvironda.
Kana upfu hwaakuita kuma $20 10 kg, zviri kutoonesa izvo kuti zvinhu zvekudya zvinofanira kuwanikwa nomunhu wese zvaakutoshayika. Saka mapinda nzara munyika, vanhu vari kutambudzika.
Zvimwe zvitoro zvinotiwo zvave kutengesa zvinhu nemadhora ekuAmerica chete, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe hazvishamise panguva ino.
Hapana chinoka chamadza vanhu vachida kuchengetedza mari yavo neuremu hwayo vanotokanda pasi mari yemuZimbabwe vachitsvaga nemaziso matsvuku mari yokunze kwenyika. Saka naizvozvo ari kuda kuchengetedza upfumi hwake, pfuma yake iri mumari inokosha, mari ine uremu, inove mari yokunze kwenyika, kwete muZimbabwe dola iyi iri kungorohwa yango yepepa.
Ko chii chingaitwa kuti zvinhu zvigadziriswe? Dr. Kanyenze vanoti munyika munoda kugadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMutasa vanotiwo sesangano revashandi mangwana vachasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivaudzawo nhunha dzevashandi.
Nezuro taikurukura naminista anoona nezvebato revashenezve hurumende mubazi revashandi tichivazivisa nyaya yekuomerwa kwaita vashandi. Ivo vakati mangwana vachagadzira mukana wekuti tionane napurezidendi wenyika, tichikurukura futi nyaya dzekuomerwa kwaita vashandi nekuondongeka kwaita upfumi hwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi hwenyika, asi hurumende inoti iri kukanganiswa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vaenda nhasi mangwanani vachitsvaka sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition uye vari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia, asi vakawana vasipo. Chikwata chevanhu ava chinonzi charamba kutaura kuti vanga vari vanaani. VaMahia vakasungwa muna kukadzi zvichiteura kuratidzira kwakanga kwarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions munandira. Vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mukubhadhariswa mari yechibatiso. VaMahia vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimhosva musi wachikumi 26 panyaya yavakasungirwa muna kukadzi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata VaMahia kuti tinzwe zviri kuitika.
Zviri kuitika ndezvekuti nhasi makuseni kuma5 pane vanhu vauya kumba kwangu kwandinogara vaine motikari mbiri, ava vanhu vanga vachikwanaiwo 7 vaimotikari dzavo dzanga dzisina manumber plate. Vapfuura pagedhi patinogara ipapo vakati varora kuuya pamba pangu, vakambomira ipapo vakazosvika kumba vakatanga kunoka padhoo vachitovada kundiona. Asi vanhu ava havana kuda kuzviidentifya kuti ndivanani. Vamira vakanoka kwenguva yakareba kwazvo vachirova madhoo. Apo ndanga ndiri mumba nemhuri yangu nevana zvandivhundutsa, nekuti ndiri kubva panguva yekuti muna January kwakambouya futi vanhu vanga vane futi kudzimba kwangu vachinditsvaga, vakavhiringidza vakarova mhuri yangu, vakarova madhiradha, vakashungurudza amai vangu. Ine handisi kuziva kuti nyaya yavo ndeyechii, nekuti inini ndakazviendesa kumapurisa. Ndiri kuripota kumapurisa musi wemari nemusi weFriday wekuoga. Kana ari mapurisa anoziva kukundiwana ane nhamba dzangu. Ini ndakutotyira zveupenyu hwangu, ndakutotyira upenyu hwangu, nekuti ndiri kushungurudzwa. Handizivi, hautokwanisi kurara. Pamba nyika yaita kutoita kunge nyika yaSmith. Smith waitova utori nani pane vanhu vanouya pakati pousiku nehurumende inoti hurumende ihurumende yevanhu.
Zvamira zvakadai, VaMahia, maidzokera here kumapurisa kana kuti maita sei mushure mechiitiko ichi?
Ndaenda kumapurisa kunoripota kuti ndiwo zvaitika. Ndaripota nyaya yekumapurisa nekuti handina chekuvanza, handina ini ndinogara zvakachena zviri pachena. Kwatinoshanda kuHeal Zimbabwe tinoshanda tichitaura nyaro nyararo. KuCrisis Zimbabwe Coalition tiri kutaura nyaya yegood governance. Hatina zvatinotaura, hatiite zvatinochengeta, zvatinoita zvakawanda. Zvinhu zvedu zviri pachena. Isi tinotaura zvinhu zviri pachena zvakanyorwa mumagwaro. Hatina zvatinoita zvakawanda zvekuti vanhu vangauye pakati pousiku vachiita sekuti vanofambira mbavha. Hatisi mbavha. Ndiri munhu anoremekedza mutemo wenyika, ndiri munhu anotedzera mutemo wenyika, asi tinotaurira hurumende kuti zvinhu zvakadai zvinofanira kugadziriswa. Nyaya yekugarisana kwakanaka kunofanira kwakanaka munharaunda muZimbabwe. Vanhu vari kufa nenzara, zvinhu zviri pachena. Hurumende ngaire kuda kutanga kutsvaga vanhu vekupomera mhosva varivo vari kuziva mhosva dzavo. Isu hatina mhosva yatitakapara. Mhosva yedu ndeyekuudza hurumende kuti vanhu vari kushupika. Mhosva yedu ndeyekuudza kuti vanhu vari kushupika uye vane nzara. Uye takazvitaura kare seCrisis Coalition kuti vanhu vari kushupika, hurumende inofanira kuona zvokuita kuti igadzirise izvozvo. Takazvitaura pachena, hatitaure takahwanda. Asi nyaya iripo ndeyekuti taane hurumende inoshungurudza vanhu. Ndotoshamba kuti takamachirei murodhi tichitaura nyaya yavamugabe. Vamugabe vanatonga vatori nani?
Zvakamira zvakadaro, muchaita sei manje?
Ndinotyira upenyu hwangu.
Avo vange vari vaRashid Mahia vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe, makadii vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi tiri kutarisa kusungwa-sungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu pamwe nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba izvekare +1 202 465 0318. Aiwa muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira dzimotikari kuSouth Africa zvaikugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kupiswa kwedzimotikari nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvisiri kuda kuti zvizvarwa zvekunze zviwane mabasa.
Nezuro makurukota ehurumende muSouth Africa vezvemapurisa vaBekicele uyewo gurukota rezvekutakurwa kwezvino vaAfikile Mbalula negurukota rezvevashandi vaTulas Nkwesi vakaita musangano nevachairi vemarori vari kutsvaga mabasa, uye varidzi vacho vakayambira kutora matanho kune vari kupisa marori anotakura zvinhu aya. VaCele vakayambira vari kupisa marori kuti vachasungwa sezvo vari kukanganisa nyaya dzeupfumi, asi pangopera maawa maviri vapedza kutaura kwakapiswa rimwe rori mumugwagwa weN2 kuDurban. Mutauriri wemapurisa Senior Superintendent Babu Supersed vakatenda kuti kwainge kwapiswazve imwe rori. Mukupera kwesondo marori gumi nemasere kusanganisira anotyairwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe akapiswa mumhirizhonga iyi mudunhu reKwaZulu-Natal neHauteng. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti motikari idzi dzerudzi rwemarori dzakapiswa mumigwagwa mikuru yemusa Africa izvo zvakakonzera kuti migwagwa iyi imbovharwa kwechinguva.
Zhinji mota dzakapisiwa dzinodrivewa nezvizvarwa zvezvimwe nyika zvikuru maZimbabwe zvakapisiwa kuDurban. Saka chiri kunyanya kuhlisa ndochokuti zvine zviri kuitiwa nerimwe sangano rinoi ATDF rinova nomunhu unozikamwa kana mutungamiri unozikamwa vaitofamba nemaloudhela kana tingati mamegafoni vachiti pasina maZimbabwe nevamwe vachikurudzira kuti zvimwe zvizvarwa zvezimwe nyika zvakaita sekunana Swaziland zvive zvinodzingwa muSouth Africa.
VaEdward Muchatuta vanomirira sangano rinoona nezvemagwaro ekushanda muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permits vanoti mushure mekunge izvi zvaitika, ivo nevatyairi vekune dzimwe nyika vakaratidzirawo vachida kuti hurumende yeSouth Africa ipindire.
Chakaenda tikanovhara mugwagwa mukuru weN3 paMarine Hill Toll Plaza tichiitira kuti tiwisitse shoko kuhurumende South Africa kuti ikwanise kuti dzivirira pane zviri kuitika, kuti matrucks ari kupiswa zuva nezuva pasina kumira, asi iyo hurumende yemuSouth Africa haina kana zvairi kutaura nezvazvo.
Mumwe wemuchairi vaGeorge Nanyika vapa chikumbiro chekuti pave nekutaurirana.
Saka ndachikumbirisa uyo vanotimirirai vari muno South Africa vakwanisa kuitawo manegotiations maambassadors ekuAmerica, US kana Canada kana nana Australia, maybe vanokwanisa kunzwisisa iko kunyika dzavo ndoziziva kuti vanoda madrivers ende tisitasa mainternet unotoona kuti vanhu vanoda madrivers. Saka maybe pakaitwa manegotiations tinokwanisa kuwana kuti tinokwanisa
va David munoda wafa ndemumwe womuchairi ati ave kutotyirawo upenyu hwavo.
Hazvi zviri kuitika kunoku zvakaoma, marori vari kupisa, vanhu vari kurohwa, vari kudzikiswa mumarori, vamwe vari kutyoka makumbo, mapasipoti ari kutsva vechipisira mukati. Apa embassy yekuZimbabwe hatizive kuti isusu tinayo muno muSouth Africa hatizivi, nokuti yakanyarara kuti zivi kuita kunge tisina kana munhu anombomiririrawo vanhu vari muno.
Mukuru wemapurisa muSouth Africa vaBekicele nezuro vakapawo yambiro yekuti mapurisa achatora matanho akaomarara kune vose vari kupisa dzimotikari idzi. Izvi ndizvo zvakaita kuti mirizhonga iyi imbomira. Vashumba vaudza Studio 7 kuti chiitiko ichi idzokororo yezvinhu zvakabvira zvataurwa nevanhu vemuSouth Africa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinofanira kubuda muSouth Africa. Nyaya yekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika ndiyo iri kupa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kunotsvaga mabasa kuSouth Africa, izvo zvokonzera kunetsa sezvo zvizvarwa zveSouth Africa zvichinyunyuta kuti zvave kutorerwa mabasa nevekunze ava. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti ndokusiya muna Chris Gande munyaya dze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.